Vashtara vakamirira mauto ose pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi mangwanani. Lieutenant General Philip Valerius Banda vati chirongwa ichi chasvika kumagumo. Vashti mauto akabudirira kubvisa makoronyera akanga akomberedza vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe.
The Defense and Security Services come before you once again to pronounce the end of Operation Restore Legacy. Operation Restore Legacy was launched on the 13th of November 2017 and its main objective was to remove criminals that had surrounded the former president, resulting in anxiety and despondence amongst our people. While some of the individuals have been accounted for, others keep the country. This notwithstanding, the objectives of the operation have to a large extent been achieved. Besides the above mentioned objective, Operation Restore Legacy has had wider implications on the political, economic and social activities of our people. In this regard, a new political dispensation has been ushered in to take Zimbabwe into its rightful place within the SADC and the world at large.
Vasvanda vati vamwe vaiva muchikwata cheZANU-PF cheG40 vaakusvibisa zita renyika vari kunze kwenyika, vakakurudzira kuti veruzhinji vamhangarire vanhu vakadai, avo vanoti vanogona kukanganisa kugadzikana kwenyika. Vasvanda vakurudzirawo mapurisa kuti aite basa ravo achitevedzera mutemo. Mumwe mugari wemuHarare vaAlbert Chidhakwa vati vanotyira kuti mapurisa anogona kudzoka mumigwagwa neuori sechigariro chavo.
Isusu sevane muZimbabwe tinonzwa ku infect akambotara kare kare kuti masoja afanonga ari mumastreet ngadzokera mabaraki kwavo. Saka zvinhu zvinozvitenda zvikuru, mapurisa arudzoka mumabasa avo, ngavaite basa ravo zviri professional, kwete kuita zvehuori zvavayanga vakuita kubva mumugwagwa kumhanyisa vanoita mabasa ravo vanozvitengesera mumugwagwa mavhenda zirashaa zvekutsvaka chokurarama. Saka mapurisa ngaadzoke kubasa ravo, aite basa ravo zviri professional, vanopara mhosva kunyanyanya dzematongerwo enyika. Munhu anenge apara mhosva asungwa zvinene utano vakabata uripi, nekuti izati mapurisa aita basa kuti anosunga vanhu vemapato vanopikisa chete vasingasunge vemabato rinotonga. Saka kana audzoka mumabasa avo, vaite basa ravo zviri professional, vasingatore matii.
Zvichakadai, vaNelson Chamisa, vanhu vemwewo vatevedzeri vemutungamiriri weMDC Tiva Morgan Tsvangirai, vanoti vari kufara nedanho ratorwa nemasoja.
Mashoko anotambirika zvakanaka. Mashoko evandudzo, mashoko anopa tingati kufara kukuru kunyika yeZimbabwe kuti masoja edu anofanira kugara ari kumabaraki. Akamirira kuti panga paita chinenge chikanganisa kugara kwedu kwakanaka sevanhu, obva apindira. Ndo basa redu remasoja.
Masoja akapindira mune zvematongerwo enyika musi wa14 Mbudzi, vakamanikidza vaMugabe kusiya basa, izvo zvakazoita kuti vakanga vadzingwa mubato vaEmerson Mnangagwa vatore matomhu avo mushure mekudomwa neZANU-PF kuti vatore chigaro ichi sezvinotaurwa nebumbiro remitemo yenyika. Chirongwa cheOperation Restore Legacy change chiri munyika kwemazuva 34. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.